umhlangano we kuGeneva wakafambazwa kanaka. Ndowanga uri muhlangano wekutanga weinonzi Refugee Forum. Panouya nyika dzakasiyana-siyana, nyika dziri kuchengeta vapoteri, nyika dzine vanhu vakabviswa mavanogara, vanogona kunge vari munyika dzavo asi havasisiri padzimba dzavo. Saka vanenge vachitoriwa vapoteri vari munyika yavo asi havana upenyu huri normal. Saka kwakauya nyika nenyika dzinobatsirawo madonor countries. Saka isu takanoparticipatawo senyika iri member state United Nations High Commission for Refugees.
Ko ndianani vakaenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe?
Takaenda tiri chikwata chaUN na MP vano lead the portfolio committee international relations Francis Baraza na Chief Charumbira. Vakaenda vakamirira Pan African Parliament nema technical experts ekuministry. Yakafamba zvakanaka. Takaita statement yedu yakaiti avo vane mikana yekubatsira ngavabatsire nelevhel inoenderana nemarizosi dzavainawo, nekuti dambudziko rinenge rawira imwe nyika idambudziko rinogona kuzowirawo dzimwe nyika. Saka kubatsirana kunenge kwakanaka. Uye takataurawo zvinogona kuitika munyika dzinenge dziine marefugee kuvapa zvidzidzo zvekuti vakwanise kuzozviriritira aidza vari munyika iyoyo yavakapotera kana kuti vadzokera kunyika dzavo, nekuvapa rubatsiro rwekuti health yavo ive iri right, nepamusana pekuti chirwere hachizosarudzi kana chatanga parefugee camp chinogona kuzoenda kumacommunities anenge ari kunze. Saka vanhu vakadaro vanofanira kubatsirwa. Isu tongogara refugee camp, hurumende iri kuvapa dzidzo, iri kuvapa nzvimbo dzekurima, iri kuvabatsira nehealth nezvimwe zvakadaro. Asi tinozobatsirwawo futi nemasangano akasiyana-siyana, kunyanya masangano iyayo eUnited Nations vakaita sana United Nations High Commission for Refugees nana UNICEF. Ndova manotibatsira nemamananikazinta organizations. But isu senyika takatozvipira kuti tibatsire ivavo vapoteri vari muno. Ndofunga tina about 11,000 vapoteri total vari muno muZimbabwe. Vazhinji vacho vari kutongogara refugee camp. Saka miting yedu yakafamba zvakanaka.
Saka ivo vari kutongogara ava vari kubva kunyika dzipi chaizvo vamwe vacho?
Tine vanhu vanobva kwana DRC, tine vanhu vakabva kuRwanda. But you know also vanobva as far as kwana Somalia kana Eritrea, vamwe vanobvawo pedo pakaita sana Mozambique, even kunyika kwavo kwagadzikana, asi tichine marefugees arimo.
Pane zvakataurwa kumusangano uyu, zvii zvinhu zvamungatiwo Zimbabwe yakadzidzawo?
Chinhu chiri kunyanya kudiwa ndechekuti nyika inenge yatambira vapoteri marefugees. Kazhinji kazhinji nyika inototanga kuisa maresources ayo, asi zvakakosha kuti vawane rubatsiro even runobva kunana World Bank rwekuti vakwanise kupa vanhu vavo upenyu hwakanaka. But vachipiwa rubatsiro irworwo harufaniri chete kuti rungoenda kumarefugees iwo masurrounding communities asina chaari kuwana. Saka zvakaita tongogara refugee camp kune macommunities ari around that emanachipinge anofanira kuti patinovaka zvivakwa zvinobatsira marefugees, macommunities ari pedo ipapo anofanira kuti awanewo mabenefits akadaro kuitira kuti pasazoita conflict pakati pemarefugees nevanhu vemunharaunda imomo. Kana tavaka ngativake zvinhu zvinolasta for a long time zvokuti even marefugees adzokera, isu venyika tinosara tichishandisa zvivakwa izvozvo zvakaita sezvikoro, zvipatara, even infrastructure yakaita semarodzi anosevisa ikoko.